A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 8th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So you can join in the conversation right now by liking us if you haven't, or go and visit VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and you can join in the conversation.
And once again, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And more than 600 people from various African countries were arrested yesterday in a crackdown seen as a response to the stoning of police cars last week when police tried to arrest some foreigners.
And Gauteng Premier David Makhura reportedly said so far 600 undocumented foreign nationals were taken in for verification of status and criminal record yesterday.
He said 6 rifles, 6 pistols, 4 shotguns and hundreds of various ammunition sizes and large consignments of counterfeit goods were recovered from different buildings.
And there are thousands of Zimbabweans seeking greener pastures in South Africa following a continued deteriorating of the economic situation in Zimbabwe.
And we'll also be discussing the plight of war veterans in Zimbabwe as the country prepares for the 2019 National Heroes and Defence Forces Day celebrations, which will be held next week.
And this year's Heroes Day celebrations will be held under the theme, Lest We Forget, while the theme for the Defence Forces Day commemoration will be ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development.
So join in the conversation right now. But Star, before we carry on, we had some breaking news that was announced on Studio 7 earlier on about the Minister of Tourism, Prisca Mupfumira. We understand that she has been let go by the President Emmerson Mnangagwa. I don't know if we have any more details.
Yes, and we saw that it was a very brief statement from the government official, Meshack Spanda, who said she has been relieved of her duties because of the unbecoming behavior. It wasn't really specified as to why, what exactly she did, but there were some sections that were quoted that he used to say justify that. But we know that her case is currently in court of corruption, charges of corruption.
Yes, so please join in the conversation right now. So we have, you know, we are opening up the mics for you to discuss with us today. If you have any plans for Heroes Day, what are your views on the way war veterans, especially the women war veterans, how they've been handled in the country, and also just your general view about the economy. So join in the conversation, Star.
Kulabo ke abasanda ukusixhasa namhlanje sihlaziya udaba ke lokwenzakala eSouth Africa lapho izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwa khona ngamapholisa kuthiwa zibangela udlakela njalo kucatshangela ukuthi ngenxa yokuthi amapholisa athe zama ukuzibopha zalwisana lawo amapholisa okukhangelwe ukuthi mhlawumbe yikuphindisela kulezi zizalwane zeZimbabwe njalo siyananzelela ukuthi asibo beZimbabwe bodwa ngabamazwe achiyeneyo kodwa zikhona phela izizalwane zeZimbabwe njengoba sikwazi ukuthi kule nkulungwane lenkulungwane kumbe izigidi zayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abanye ngabahlala ngokungekho emthethweni abanye ngokusemthethweni kodwa badinga amadlelo aluhlaza phela njengoba ekhaya isimo somnotho singa manga kuhle njalo siyakhangela njalo siyanazela njalo ukuthi sokuzaba lomkhosi ke owe Heroes Day ke ekhaya khona ngalilanga lokunanza amaqhawe ngeviki ezayo siyakhangela ke ukuthi kambe wona aphethwe njani ngokhulumende ikakhula wesifazana laba bahamba bayakulwa impi baphiwa inhlonipho lemfanelo abayifaneleyo yini njalo komunye umbiko sizwile njalo ukuthi unkosikazi Prisca Mufumira ke na umphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelana laye usexotshiwe ke umsebenzi uhulumende wethulela umbiko lamhle sithi usemkhuphile esikhundleni siyananzela wathula icala elisathethwa imithethwandaba ile nkohlakalo kungabe kuyikho lokho kodwa yena kasacacanga ukuthi kuyini unike nje umthetho ukuthi ngomthetho lowo lalowo yikho kwenze bamkhupha ngakho ke nxa ulalele nxa usixhasa usitshayela ucingo sixoxe ngodaba lolo lusegudwini nxa useSouth Africa sijele okwenzakalayo nxa ufuna ukukhuluma ngesiphathelane lamaqhawe lezi usijele okwenzakalayo
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai paWomen's Round Table apo nasi tiri kutarisa zvakawanda zviri kusangana nemadzimai mungave muri munyika kana kunze tiri kutarisa isu kuti madzimai makarongere chii zororo reheroes kana kuti zororo remagamba iro ririko svondo rinouya tiri kutarisa kuti ivo vakarwa muhondo yerusununguko madzimai vari kubatwa sei totarisa zvakare zvatiri kuona zvichiitika muSouth Africa umo mujoni muJohannesburg nezuro takaona zvizvarwa zvemuAfrica zvinosanganisirawo vamwe zvizvarwa zvinobva kuZimbabwe vachiwanikwa ivo vamwe vavo vachisungwa nenyaya dzemhirizhonga yanga iri kuitika mujoni imomo uyezve tikaona vamwe vachivharirwa zvitoro zvavo nezvimwewo zvakadaro saka pindai muchirongwa mutitsananguriro kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kwamuriko ko tiri kunzwa zvakare kuti nezuro pakange paine chiitiko chakaitika muHarare umo vaimbovaivo murwiwe wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vakawanikwa ivo vachirangarirwa sezvo rangariri birthday ravo takaona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachibatana nemhuri yekwadzamara uyezve neavo vanorwa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu vachiwanikwa ivo vachirangarira uyezve pachigadzi kwa iyo inonzi trust iri kunzi iyo itaidza mara trust nezuro muHarare tichange tiri kukupai zvakataurwa nevanhu vanga vari pachiitiko ichochi tichinzwa mazwi akasiyana siyana pakange paine vana vava itaidza mara vana vavo vaviri vakawanikwa vachivaimbira baba vavo rangariri zvakare birthday ravo nezuro saka vakawanikwa vachivaimbira baba vavo happy birthday uyezve tikazowanikwa pachiumbwa iyo itaidza mara trust saka zvimwe zvatichange nge tiri kukurukura nezvazvo nhasi takatarisa isu kuti svondo rinouya nemusi wemuvhuro nechipiri pachange paine zororo remagamba saka pindai muchirongwa munoziva zvokuita kana mapinda muchirongwa munyora nhamba dzenyu makaisa zvakare makode namba enyu kuitira kuti kufonerei kana muri kunze kwenyika muri kuda kutaura nezvekuSouth Africa mubva mataura kuti kwamuri ikoko tiwanikwe isu tichiwana tichikubatai tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichimbogadzira hedu kuti munzwe mazwi ari kubva kumhuri yavadzamara regai timboenda kuna Sisita Ndakile vanenge vane munyarikani ari panhare Star, I'm not sure if you have a guest.
Well, talking of South Africa, we have a guest who will brief us on what is happening. We had him yesterday for our show and would like to know what's happening today. Dr. Vusumuzi, welcome to the show.
Thank you. Good evening and good evening to your listeners.
Yes, and what is the status today? Yesterday we saw that hundreds of foreigners were arrested in a crackdown by the South African police. Today, is there anything new that has happened or we still where we were yesterday?
Well, in a way, we are still where we were yesterday in the sense that all the people that were arrested are still at the police station. I'm actually speaking outside the police station, and there are scores of people that are here, you know, that have come to try and see if they can, I mean, they are waiting to see their loved ones who have been arrested in an illegal way, in the sense that these people that they are waiting for have got documentation that allows them, you know, to reside in South Africa, either as permanent resident holders or as, you know, workers who have got work permits or asylum seekers. So what we did today in the morning, I mean, we came to the police station, you know, with the lawyers, with the hope that we could basically, you know, see the people and get to interview them and get our lawyers to speak to them. And we were denied access to all the people because the police station, the station commander said the people were not yet processed. They were waiting for Home Affairs to verify, you know, those documentation. So they were not allowing any lawyers to access, you know, the people, you know, in the cell. Now, we were then told that at least by the end of day or around about four or so, you know, those that had proper documents would be released. And as a result, we also then, you know, decided that let's wait and see what is going to happen, because our option was either to go to court, to the High Court, and get an agent application to have them released. But we took them upon their word, trusting that, look, they were going to do as, you know, they were promising or telling us that they would release the people. When we came back at 4 o'clock, I mean, we met Home Affairs officials who confirmed that they indeed had verified documents of those that had documents, and they brought them back to at the police station at about 1 o'clock.
Yes.
And now it was in the hands of the police to have them released.
Yes, and now, in your interaction with the arrested, have you come across any Zimbabweans?
Yes, yes, yes. I mean, about a third or so of the people that are outside here, you know, that are waiting for their loved ones are Zimbabweans. So there is a very good number of Zimbabweans that are holding, you know, particularly the ZEP permits and, you know, some work permits. Yes, indeed, we have.
And also, what are they being charged for?
Well, we have seen one particular charge that was made, I think, this afternoon, because they had not been charged since yesterday.
Mm-hmm.
And the charge that we saw basically shows that they are being charged for illegal immigration.
You are saying, however, some have their legal documents with them. So
indeed.
Is that why you are saying the arrests are illegal? And you are saying, how far will you try to take them to court on this?
Well, what is basically happening is either whichever way now, you know, the deadlines are drawn, because even when these people that have got documents are released, we're going to be pursuing a class action, you know, against the Minister of Police for illegal arrest and illegal detention. And what is basically happening now is even after the people were verified, Home Affairs, the police have gone on to say we want to check their fingerprints to see if they have criminal records. So from 1 o'clock up to now, we understand that now inside here, they are checking their fingerprints to see if they've got any criminal record. We've never heard of a situation where somebody, you know, can be detained so that you check their fingerprints to see that they committed any other crime. It is a pure act of, you know, xenophobia or Afrophobia, you know, hatred of, you know, Africans that are living here in South Africa. We've been insulted. In fact, I have to say, because a lot of people are standing outside the gate, the entrance to the police station, and a few police officers that are coming here have actually insulted people, you know, saying words that cannot be repeated here on air, you know, when they feel that, you know, people are blocking their way. So there is a very, you know, tense and palpable, you know, a sense of hatred, you know, that is being exhibited against, you know, the foreign nationals that are living here in South Africa. So we are still waiting. We're told at one stage that in about an hour, 30 minutes, they would be released. That was at 4. Now we're told at about 7 again, that in another 2 hours. So time keeps, you know, being postponed.
Yeah, kulabo ke abangizwayo isingisi ungasichasisela ukuthi lingaphi kathesi njalo kuyini elikwenzayo ngabantu ababotshwe izolo.
Sisaselapha e-police station e-Johannesburg Central. Lapho esilokhu silinde ukusukisela ekuseni abantu bami ngaphandle. Sinabantu abaningi impela ababuya emazweni ahlukeneyo, kanti nabantu ababuya eZimbabwe bakhona abaningi ngendlela emangazayo. Kanti labo bantu ababoshiwe iningi labo linawo ama-passport, linamaphemithi. Silindele khona ukuthi bakhushwe laba bantu, ngoba uma bengakhushwa esizimisele ukuthi sikwenze ukuthi sibe namaphepha aphuthumayo aze enkantolo ephakeme e-South Gauteng, South Gauteng High Court, ukuthi laba bantu abanamaphepha bakhushwe sesilindele khona ukuthi sibone ukuthi udabana namhlanje luphelela kephi ukwenzela ukuthi nakusasa ekuseni kumbe namhlanje ebusuku ngoba kuhlala njalo kunojaji osuke eku standby siyenze lawo ma application ukuthi laba bantu bakhushwe sisahleli nje silapha ngaphandle kwepolice station yase Johannesburg Central ngoba nabantu bekufanele ukuthi abanamaphepha ngokuya kwe-Home Affairs ekade ibhekisisa amaphepha abo bekufanele ngabe bakhushiwe ngo-1 kodwa amapolice aseqhubekele phambili athi athatha iminwe yabo ukuthi abheke ukuthi abanamacala na abawenzileyo kwelase South Africa okuyinto engajwayelekanga njalo engaziwayo ukuthi umuntu uyathathwa avalelwe kuthi esifuna ukubheka nje iminwe yakho ukuthi ungabe unamacala na
icala abaletheswayo ke nje kuyini
icala abalethuswa sibone nje iphepha eloyedwa sicabanga ukuthi kungenzeka eselwe likhushwe ngaphandle ngoba akuvunyelwa umuntu ukuthi angene ngaphakathi okusho ukuthi abameli kanye nezihlobo kazivunyelwa ukungena phakathi kunabanye nabantu abagulayo lapha abanye bathatha ama-ARV sebexakekile ngokuthi bangasizwa kanjani kodwa amanye angenile ekuseni kanti abanye badinga ukudla okuqakathekile ukuthi bakwazi ukuphuza amaphilisi wabo kanti kuyala ukuthi kungene icala esesibone abantu belethuswa ngelokuthi ngabantu abokuza abalapha kwelase-South Africa ngokungemthethweni
Ye kodwa njalo uthezi khona lezi zalwane zeZimbabwe.
Zikhona izizalwane zeZimbabwe ngempela kunehlekana kunabantu abaningi ababuya eZimbabwe kulabo abantu abala abazenje ukuzokhipha izihlobo zabo ingcenye mhlawumbe yesithathu yabantu abalapha izizalwane zeZimbabwe.
Yebo ke sicela ubuze ukuthi uyakhuluma yini ulimi lwesiShona?
Yebo ngiyakhuluma mama.
Yebo ke.
Ayi watopchinga midzai nemufaro pana pachirongwa chedu. Tina mai Margaret Dongo varipo panhare asi regaiti mboenda kwamuri mutisana nguro kwamuri uyezve nezita reorganization yenyu kuti ndezvii zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvatakaona zvichisungwa zvakabatanidzwa izvo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica imomo muSouth Africa mugatisana nguro kuti zviri kufamba sei.
Masora sei vatereri ndinonzi Dr. Vusumuzi Sivanda ndiri chairperson we African Diaspora Forum takaona nezuro vanhu vakawanda vachisungwa nemapurisa vachisungwa apo panzvimbo mapurisa paaita basa rekutsvaga mbatya dzisiri mumutemo nekutengeswa saka pane vanhu vakawanda vakasungwa vangava nemapassport nemapermits vamwe vane maasylum documents pavanhu vakasungwa ivavo tofunga kuti a 3rd yevanhu vakasungwa yevanhu vari pano nhasi papolice station patiriko zvino kubva makuseni pakazara vanhu vakamirira kuti vaone hama dzavo dzichiburiswa uye dzine mapepa vanhu vacho tinofunga kuti vanobva kuZimbabwe nekuti vari pano vakamirira hama dzavo about 30% yacho vanhu vanobva muZimbabwe saka nhasi masikati tatonzwa Home Affairs ichiti aiwa vane mapepa mapepacho vavatarisisa saka vane mapepa ari right anofanirwa kuti vave muno atodzoserwa kumapurisa kuti vanofanira kuti vachiburiswa asi kusvika pari zvino havasati vaburiswa uye tanzwa mapurisa akuudza kuti vakuita mafingerprints vakuda kutarisa kuti vanhu ava havana macriminal records here muno muSouth Africa icho chini chinoshamisa chaizvo nekuti hatisati tambonzwa pasi rese rino kuti pane munhu anonzi anochengetwa mupolice station kuti vatarise chete kuti angave akapara mhosva here nekuti mhosva yavanga vachinzirwa vachipomerwa kuti vakaita ndeyekuti vari muno zvisiri mumutemo kana kuti mapepa avo haazi mapepa ari mumutemo avakabata anonzi mafake asi Home Affairs yataura kuti aiwa mapepa avo ari right saka vangachiregedzwa vaende asi mapurisa akati aiwa toda kumbotanga tatarisazve kuti vanhu ava havana dzimwe mhosva dzavakapara here izvozvo zvinhu zvisingaitiki munyika muno and tinotoona kuti chito ichoto chinoratidza kuti izinophobia chaiyo kuvenga vanhu vanobva kunze kuda kuti vanzwe kurwadziwa nekuchengetwa mukati memajere vavari munomu
tiri ipapo vari kunzi vakanyanyopara mhosva dzipi uyezve kune avo vanenge vaine hama dzavo vasiri kuzoti vowana rubatsiro kupi vanofanira kuita sei
mhosva yavari kunzi vakapara ndeyekuti vari kunzi tinoda kuti tione kuti vari mhosva yavo ndeyekuti vari munyika zvichiri mumutemo chero vane mapepa zvokunzi toda kuti tione kuti mapepa enyu ndeyechokwadi here kana kuti asi yechokwadi saka anenge asina hama asingazivi kuti hama inotori kupi vangatouya zvavo pano papolice station kana kuti vataure neafrican diaspora vatibvunzewo zvatino kuti tivabatsire kuti vauye kunoku vazotarisa nekuti kusvika pari zvino munhu anouya pano hagoni kutotarisa chaiko kana asati atombotaura nemunhu wake kwake kuti ati abvunze mapurisa kuti munhu anonzi munai here nekuti vanga vasati varegister macases against mumweni munhu ari munhu zvokuti kuti iko zvino chaita kuti tisatenderwa kuti tipinde because maloya nemaorganizations nehama dziri pana dzisi kutendekwa kupinda nokuti zvanzi hatisati taita tapedza neadministration administration yacho inova kuvhura macases saka vanga vasingagoni chero kuvhura macases nokuti vanhu vakawanda vane mapepa
imbobatai zvenyu makadaro pari zvino regai timbotora amai Margaret Dongo amai Dongo makadii henyu
ripo edu makadii zvenyu vateereri
aiwa nhasi tine gango tanga tiri kumbotaura nezviri kuitika kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa uko sekunzwa kwatanga tiri kuita kubva kuna Dr. Vusi Moses Banda vari kuti ivo pane vamwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinosanganisira vamwewo vemuafrica vakasungwa nezuro asi kusvika pari zvino vachiri muusungwa nenyaya dzemapepa nezvimwewo saka tiri kuya kwamurimi kuti tinzwewo panyaya yezvezororo remagamba imi manga muri mumwe wemadzi mai vakarwa muhondo yerusununguko mungati zvamakarwira muri kuzviwana here
muzvare mazera zvinorwadza kuti tinyatsotsanangura kuti magariro nemafungiro ataiita haasiri watakanosangana nawo zvinhu zvinotirwadza zvekuti zvekuti kudzikisirwa kwatakaitwa hatinombotarisa kuti ndokwatichasangana nako tikada kutarisa zvinoitwa mune dzimwe nyika murwi werusununguko ane respect anokosheswa zvekuti nekuti zvese zviri kuitika munyika munomu iyo demokrasi iri kutaura kuzvisunungura mukutaura nemukumabasa zvese zviri kuitwa izvozvo kana kuti vanhu vakwanise kudemonstrata pamusana pevarwi verusununguko ivavo ende takasiya vakawanda vakafa nevamwe vakavapenyu vekuti vaitarisira fanika kune madzimai vamwe vairwa nepfuti nevana vavo vaitarisira kuti vana vavo vabva navo kuhondo vachagarawo zvakanaka navo vachagarawo zvakanaka asi kutaura kunoku munhu ari kutambudzika ari kushoshika kukunda vamwe murwi worusununguko nekuti anopfunga kuti nguva yandakaenda kuhondo kudai ndandakaendawo kuchikoro dai ndakandakaitawo zvakati pamwe ndiri pane chimwe chinhano chinongondirwadza ndechekuti nguva yese iyi tikatarisa iye zvinezvi taakusvika taane makore 40 tabva kuhondo asi nanhasi vachiri kungokurukura kuti tingabatsire sei mawar veterans zvinhu zvinorwadza 40 years after independence tichiri kutaura nenyaya yewelfare yemawar veterans mukatarisa welfare yemawar veterans ekuamerica ekubulgaria nekupi nekupi zvakasiyana kure kure iye zvinezvi kwakuda tanga kuda kuita rehabilitation program yevanhu vatozvifira zvavo vanhu vakura the youngest iye zvinezvi kubi kuma50 ini nam 59 chinditaurirai kuti chatichati tichafara kuti hanzi tisuvarwi vakarwira rusununguko nyika ino inguva ipi ndechipi chichagadziriswa chatichatiwo isusu tisu tiri kudya rifa rezvatakarwira vazhinji vari kutopera kufa nezuro chaipana comrade akatsva nemoto kupurazi kumunda achida kunodzima moto izvi ari kuvigwa mangwana saka nditaurire kuti tende papi patichanziwo kana kunzwa ruremekedzo iye zvinezvi taachisekwa chevabereki chaivo vane vana vatakarwira vakazvarwa muna 1980 vari kutaura kuti tidzoserei pamakatisunungura ndozvamakarwira here izvi makarwira mahara yakuita fanika mokari hazvichatombofadzi kuti unzuri kuru wakarwira rusununguko zvinorwadza zvinorwadza handidi kunyepa zvinorwadza zvokuti mukatarisa comrade paari soka munonyatsondakazongoti rimwe zuva ndakanyeonekwa ndichinzwa vamwe mai vachiti hanzi vamwe mbuya vachiti vana ava ndinovarumbidza ndinovacherechedza inini vana ava ndakavaona ndichivabikira kumusha takabatwa nehondo ndimai mbuya vanga vakutaura hanzi takasvikirwa nehondo tiine macomrades hanzi mamai Dongo takadzidziswa kunzi famba ine dumbu kusikira tasvika tabuda mumurikuridzwa kuti anzi mwanangu takafamba nedumbu tikapona ini nemwana wangu nevamwe vatanga tina utasvikirwa nehondo nanhasi vanhu vakawanda muno mavazive kuti vanhu vakaita basa ripi vanovashora inini mwanangu handimbofa ndakashora chinhu chinonzi comrade asi iye zvino izvi mukatarisa pasocial media matukirwe atinoitwa ka matukirwe atinoitwa anotorwadza kutorwadza matukirwe atinoitwa kudzidzoserai tidzosere pamakatisunungupatanga takasungirirwa
Yeah, but anyway, makadaro mai dongo tichadzoka kwamuri star we hearing there from mai Margaret Dongo. She is one of the former liberation war heroes. She's saying that right now, she, you know, she feels like, you know, people actually take mockery out of the work that they did as women and other comrades to fight for the war. Because she says, especially on social media, people write about, you know, why don't you take us back to where we were? Because what we're seeing happening now is not what people believe. People like Margaret Dongo fought for.
Yes, interesting. And I understand Silom Laleli Ecingweni, Umehloka Zulu, Mzilankata, and Temba Loku Kon.
Yebo, Kon.
Yebo, Asia. Kolisu kutu suba mbeis kate site. Ungasi ni kumbono wako ngota boluse kutu inunga pigwelizu.
South Africa.
Ye, ungasi ni kumbono wako ngwenza kala.
I... okwenzakala ngapha la eSouth Africa kubotshwa laba bantu abaze ngapha abase-Ethiopia abavula amashopu okungekho emthethweni labo babuye ngokuhlupheka yabo kodwa hhayi akuboshwa abantu abangala maphepha kuboshwe laba bavule amashopu okungekho emthethweni abangalama-license
Yeah, kodwa nithembu mzwile khuluma silayo omnye umhloni checingweni uDr. Vusimuzi Sibanda inuthi kulabanye abangani babotshwa njalo ongekho emthethweni wena bakhona abanye kukhona okwe wakubona mbokwe wakuzwa mba abanye obaziyo abangene kulolu daba
hayi engibaziyo abangene kulolu daba ngekade besebenza kulezo kulawo mashopu abasekhaya abaseZimbabwe
Oh labo bagcine bebojini.
Yiba ababoshwe abatholakale bengela maphepha asemthethweni.
Oh. Kodwa umomo sunjani khona ngapho lihlalele evalweni yini kumbe likuzwela khatshana?
Hayi mina ngilapha eduzane neJoburg ngise Rosettenville. Sihlalele evalweni namhlanje kade sifuna ukuthi sizolithumezela sethumezela omama amashukela sigcine singayanga ngoba bekungahambeki izolo ntambama kodwa kwanamhlanje ntambama hhayi bese kuhambeka
oh ye kodwa nina kuyahlaleka yini khona ngapho kwele South Africa kumbe sokokuningi okwenzakalayo okwenza izalo zeZimbabwe zingahlaliseki okokubotshwa ungani bafuna ukuxotsha abavela kwamanye amazwe
kunjalo vele kunjalo bafuna ukusixotsha akuhlaleki singathi singa sisho ukuthi akuhlaleki ngenxa yamapolisa kuphela labantu balapha kabasasifuni thina abantu baseZimbabwe
ye uthi belifuna kuyathumezela abazali impahla kuyathengeka yini njalo kulula ukuthi libanakekele
ukuthengeka kuyathengeka kodwa izinto sezidula lazo
kodwa imisebenzi yatholakala
lutho
uvela ngaphi kwekhaya
Plumtree
oh hayi siyabonga kakhulu ukuthi sixhasa kuhlelo siyabonga Mehloka Zulu
lathi sibongile kakhulu
okay she's saying that she knows of some Zimbabweans who have also been arrested there are those who work in the Ethiopians Did she say Somali? No, Ethiopian shops, because those are, she says, are the ones they were mostly targeting.
Anyway, would also like to welcome some of those that are live streaming with us. Tunukuchinga Midza, Ipana Elvis Masuku, Chanyuka. I'm watching you from Cape Town. Faith Chinembiri, anzi ndiriku nukubotskwana. Tina Disciple Madani, revati ndiriku kufonirai, tifonireo, please. Nyasha Joseph Churungama. Anzi makadini mashamaila rive Studio 7. Chitiko Chekurwisa Mapurisa. Chakaitika mjohanisbeke. Ndocha konzera. Jose Iji. Tinga anza atinga shori hurumende womapurisa emuno ari kuti anza saka zviri kutaurwa nemusikana abva panhare kuti avo vari kushanda muzvitoro ndo vamwe vanga vari kutarisana nedambudziko irori asi ndiri kunzwa kuti nakola ari panhare regaitende kwaari hallo kola hallo taurisai kola ndimukoma Simon here endesai foni padhuze hatisi kukunzwai
yebo ke sisamlindele sizahamba kuntombi yakonyathi umamdluli unjani
yebo niyaphila linjani
ye ungaphi kwenda
ngisehabron
kunjani khonapha ehabron
ngiyathisa
ye ungasinika umbono wakho ngokwenzakala
okwenzakala eSouth Africa angisoli ukuthi wayize babopha ngoba angiye ukuthi sesiwa yikubusa amapholisa eyabusa amapholisa enzini yabona abazange batshengisele inhlonipho la nginje angike ngivume umntwana wakumakhelwane ezobusa emzini wami bona bekufuze always bahlale bezazi ukuthi khona lokho okulutshana okuvunyela ukuthi kuyekwenza bebekwazi ukuthi bangabantu bemzini two okwenzakala ngelizwe lakithi okwakithi khona vele kuyekuthula sibili
ye ngezinye indlela uyasola ukuthi lazizi izizalwane abanye abavela kwamanye amazwe labo abaziphathi ngemfanelo elizweni labanikazi
totally wrong lokhuyana abakwenzileyo vele kurongo noma bengababopha bonke bebabizela ekhaya I don't mind into abayiyenzileyo batshengisele ukushutha uyabona umuntu kungayishutha emzini wakho yiyo vele into ayiyenza but nxa elambile uba le nhlonipho ungamthethi suku ngithethisa imigano uyayigezisa but angavela ashuthi sakho suku ngithethisa abukela i-TV uzagezisa hamba imbali iyabe seshutha
hayi bamba khonapho mamdluli mnumzana Sibanda liyavumelana lo mamdluli yini uthi laba izizalwanisa kwamanye amazwe aziziphathi kuhle emzini
cha kunento umamdluli angivumelani naye neze ngoba ngibona ingathi inkinga esinayo ebantwini base-Africa yikho lokho ukuthi sivumela amalungelo oluntu axhatshazwe ngabantu bomthetho into ekhulunywa ngabantu ukuthi abantu bokuza abantu basetopia abamashophu bayiphathe kabi ikhulunywa ngabantu ababona into eyenzakala ekugcineni abangabonanga ukuhlukunyezwa okwenziwa laba bantu ngendlela abareshawa ngayo betshontshelwa imali njalo bedutshulwa ngemibhobho mhla ka-9 omunye umuntu wadutshulwa waba nenhlamvu ezingu-9 nge-live ammunition now masingathi abantu bokuza kabanamalungelo okuthi yino bademonstrate kumbe babonakalise ukuthi lokho okwenzakala bavumelani nakho kusho ukuthi sisuke sesithi abaseyibona abantu ngoba amalungelo oluntu akalungelanga abantu abangebona ama-migrants kuthiwa ngamalungelo oluntu hayi nje abantu bokuhamba kungakho ngisithi lowo mbono lowo yiwumbono esisa ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi akumelanga ukuthi uma kuthiwa khona ukwelinye ilizwe ubusuthathelwa amalungelo awoluntu asikhulumi ngamalungelo okuvota kodwa sikhuluma ngamalungelo oluntu okuthi ukhululekile ukuthi uhambe ukhululekile ukuthi uzibonakalise ukhululekile ukuthi ukhulume isisekela mthetho sase-South Africa sobala sikubeka kube sobala ukuthi abantu banamalungelo okuthi abahlale e-South Africa baphile ngokukhululeka njengaye wonke umuntu
nanto-ke udaba mamdluli kuthiwa kulamalungelo oluntu awuphonge ukuhlukumeza nje umuntu ngoba eselizweni lakho ngumbe uhlezi ngokunjani layo ulamalungelo athile
mama lami ngiyathengisa lapha ehaburona yithi ngiphila ngokuthengisa njengama-ethiopia ethengisa ese-South Africa nxa ipolisa lebutshwana lingabuya lingihlukumeze kunobufakazi abantu bonke bavumele ayisilo lodwa ipolisa lelo eqhathiwe ehofisini leyo kulabanye abantu abangamapholisa njengaye amahofisi ama-police station maningi wayebengazange bethi behlukunyezwa baya emthethweni bayakhuluma ukuthi bantu siyahlukunyezwa kumbe baya e-embasi yelizwe lakibo bayakhuluma ukuthi lapha siyahlukunyezwa so kwaba khona umthetho obamela kulokudobhile ithi uthiya ipolisa even ungahamba ezimbabwe uvin uba besiwanda noma engakhuluma ukuthi bahlukunyezwe he kwathinithini iqiniso yokuthi even ungahamba ezimbabwe mama ufike uthiya ipolisa ungazi uthiya ipolisa usuphambanisile kumbe ngingathi ngukwerede usukumthayi le mthethweni kuyathiwa okay fine usesibhadela nitisumthayi uyasuke kotshoyona ungavele ungithayi andibona bathaya amapolisa ukuthi badutshula sikubona ngoba zaye sike sibabone bedutshula siyakubona amatshe ejona umgwago wonke bedilisele imota zamapolisa
hayi siyabonga ye kuthi sizathatha abanye kodwa sizabuyela njalo kumnumzana Sibanda simbuza ukuthi nxa manje kulo bufakazi bokuthi bakwenza lokhu khona kwenziwani hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe mamdloni
thank you
She's bringing an interesting, different view that even some foreigners are not conducting themselves properly in other countries. Why mm-hmm. did they confront the police? Why didn't they follow the law? But Dr. Aswanda is saying they are human rights to be observed. They have mm-hmm. a right to demonstrate and they have a right to express their views too.
Interesting. She sounded very passionate, but I understand we have another caller. Hello.
Hello.
Hey, Makadi, this Bongilere.
Yeah,
magadi zenyu. Aiwa, tipe ufungwa zenyu, murimo mom South Africa, makamira sei, murukurara masei semadzimai.
Yeah, akurara makwacho kunotirwadza mufunge zvenyu.
Mhm.
Nekuda kwekuti takabva tendakabva kumusha kuti vanhu vakati fundei votasvika muno kutenda ngubatora rese rese. Tichisangana nemamadzimai muno vanenge vachingokutuka, makabva kunyika kwenyu muchozotorera mabasa. Basara chogusha kuti basa ripi charo rinoshamisira shuwa randakabva kuyozotora shuwa. Ini ndakatongoya kuti ndizoraramisawo mhuri yangu neanything chandawanawo kuti ndigobatawo nemaoko angu ndichishanda nemaoko angu asi kufamba kwatei ndichatei ndichingotukwa tichingotukwa tichingotukwa. Zvinosemadzimai zvinotirwadza mufunge zvenyu zvinotirwadza nokuti kukatarisa kudenga uku hakuna kana heaven yesouth africa hakuna hell yesouth africa hakuna heaven yesouth yezimbabwean munhu wese munhu pamusoro penyika ino munhu wese ngaangobatwawo semunhu akangofananawo nomumwe munhu but kana tiri munyika ino yatiri kurarama tiri kurarama munyika nekurwadza kurwadza chaita kwatiri kurarama tine marwadzo tinavo marwadzo nekuda kwekunyika kwedu.
Magara imomo kwenguva yakareba sei uyezve muri kupi?
Ini ndakauya 2014.
Mm-hmm. Muri kupi muSouth Africa?
Cape Town eHunde.
Mm-hmm. Tiri kuonawozve munyika vhiki rinotevera kuchange kuine zororo remagamba kana kuti heroes. Imi muri kuenda here kumusha kana kuti pane zvamuchagadzirirawo vari kumusha?
Vekumusha totogara takatongogadzira tingadii vakomana asi kusina kana chiriko takagara tinongovagadzirira zvokuti vabatewo panguva iyoiya yemagamba. Magamba tinovada chaizvo vakatisunungura mukati mukunangira mukutambura kwataiitwawo nenguva iyoyo yeudzvinyiriri.
Mm-hmm.
Tiri tori tese mukunangira mukupemberera iro zuva iro remagamba iroro.
Tina mai Margaret Dongo vari panhare pari zvino vari kuchema chema vachiti ivo kunyange zvavo vakarwira hondo iyoyo yerusununguko ivo nemamwewo madzimai nevamwe varume mazuva ano vanhu havachanyanyowanikwa vachiremekedza basa ravakaita iri. Munogona kutaura navo directly musati maenda henyu mumbovapawo ndimataura kuti munoremekedza mabasa iwaya munogona kutaura navo amai Dongo taura henyu.
Makadii zvenyu mai Dongo?
Makadiwo.
Ndanzwa
kufara nemazuva mataura.
Kusanindewo uko.
Ndanzwa kufara nemazuva mataura. Muri vamwe vamwewo vakavano vachiri kucherechedza kuti nyika ino yakauya sei. Dai mukaramba makadaro muchidzidzisawo vamwe vari kutitsoropodza.
Aiwa kutoropodza kusiriko nokuti nyika haina kungouya yakatouyawo neropa mufunge. Kazhinji madzimai chaivo chavo ndo vanhu vatinotiri kumashure navo chaivo chavo asi kuti titi tinoenderawo mberi tichikwanisa kuti tinge tiri pamberi izvozvo zvinenge zviri kuchichiri kuoma chaizvo chaizvo. Asi tikatarisa nguva yehondo mudzimai ndianga akamira ndikatarisa amai vangu zvinonzwa ne 70 years vaimuka pakati pousiku vachibikira makombrades aya asi ukatarisa pavari kugara iye zvinezvi panosiririsa kusiririsa chaiko chaiko vakarwawo vachifunza kuti pamberi apo zvinhu chaita sei zvichavanakira zvino zvakaoma zvino asi aiwa zvisinei hedu ticharamba tingori tingoti pamberi nemadzimai mukuoma mukurwadza pamberi nemadzimai chete nokuti kutakura nhumbu 9 months uchizoibereka wogozotadza futi kurera mwana aiwa ngatitakure nhumbu yedu tichisunungukawo kusvika zvinhu zvatinakirawo pamberi apo tinoti pamberi nemadzima edu vakatirwira.
Aiwa tinotenda
zvikuru hatirase mbereko nekufirwa nemwana semadzimai ticharamba tichienderera mberi.
Aiwa tinotenda kuna sisi sibongile varivo ku South Africa uye zvina maidongo maidongo mombo ramba makabata zvenyi ipapo. Star, we have our caller here. She was actually calling from Cape Town in South Africa, and she happened to mention that her own mother was also part of the liberation struggle, but she's saying the place where her mother lives right now is deplorable, and she was just giving her kudos to former liberation war hero Mai Margaret Dongo, you know, just recognizing her for the work. And Mai Dongo also came in and also said, you know, it's a few people who now acknowledge the work that she and other liberation heroes did during the time of war.
Yebo ke ngiyizwa njalo ukuthi sesilomnye njalo umlalelo makhosi linjani Ndlovu.
Siyaphila msakazi njani?
Hayi siyaphila, ungaphose lakho nje ngodaba olusegudwini khona ngapha kwele South Africa.
Yebo sis, mina ngokuhlala ngilapha eSoweto ngiyafika eTown ezolo nje ngathola ukuthi abantu bayabotshwa laphana bayaphuthunywa babanjwa kakuhlungu bafakwe emavenini akubuzwa lutho nje vele ufakwe kunyathele. Khona kubuhlungu ukuthi ngabafowethu ngoba sesiphila lapha siyiziphephele kungekho esingakwenza sizozama impilo. Kodwa-ke ngakwelinye isayidi ngakwelinye ihlangothi ngicabanga ukuthi abafowethu laba abahlala lapha ezitradini koyipho ade sebeganga nabo kakhulu. Ngakwelinye ihlangothi basisizile kodwa siyakhala ngoba phela sonke sihluphekile. Kodwa kunabafowethu abasuka le ekhaya bazofuna umsebenzi uma befika la eGoli. Abasafuni ukuya emakhontrakini ngoba yimisebenzi ekhona le yasemakhontrakini, kodwa abasafuni ukusebenza ekhontrakini. Sebebamba inkunzi laphana egcekeni, emini ngabo-12 wokubamba inkunzi. Ngaleyo ndlela ngakolunye uhlangothi ngithi benze kahle ngokuthi bakline laba bantu abangakwaziyo ukuthi balandane egoli bababuyisele ekhaya. Kube buhlungu-ke kulaba abathiya abazali babo behlupheke ekhaya bezozama impilo lapho uma sebefika bebotshwa ngaleya ndlela ngoba de kubotshwana kabuhlungu beshaya nokushaya abalani.
Hayi kuyezwakala uthe ufice bebotshwa befakwa emavenini bekungaphi kahle kahle kwedolobha.
Bekubani bathu fani welishi lapha ngaku small etown.
Oh, phakathi etown. Hayi yeah, siyabonga kakhulu umbono wakho ufanana lo kamanyathi la yothe abanye kodwa bebewona.
Yeah, bathe sebeganga kakhulu. Uthi umkhaya uyangibona athi ngimkhaya wakho mina uvela ubanje nje uthathe ifoni emini emindlathi.
Yebo.
Kubuhlungu impela into abayenzayo ukuthi ngoba sonke sisuke lesihlupha sozama impilo la. Xa sofika ubanja umuntu wangakini wazi kahle isimo sakini ukuthi sinjani, kubuhlungu kakhulu lokho. Yikho ngithi ngakolunye uhlangothi benze kahle bakini abantu ade sebebaningi kakhulu. Abakwazi ukuthi balandane egoli. Kubuhlungu-ke ngithi dudu kulaba abafowethu abazamayo abasukale ekhaya. Ezozama umsebenzi lana masuzithola uhlangana nesimo esinjalo kuyinto ebuhlungu kakhulu msakazi.
Yebo ke hayi sibongile ukuxoxa lawe ecingweni.
Okay, ngiyabonga msakazi.
Yes, I'll briefly pose this question to Dr. Spanda Wave Makhosi. There he's saying the same thing that Mamdluli said, that there are some foreigners who are actually committing crime, and he says it's probably justified that the police have arrested them. What do you say about this, Dr. Spanda? How is it easy here to separate the criminals and the genuine cases?
I think this is exactly maybe what is important is to say, look, we do have migrants that are committing crime. You know, crime, we have said this even to the South African government, to any other person, that crime is not, you know, nationality-based. Crime is a human phenomenon that is found in the frailty of humanity. But it cannot therefore be used as an excuse by authorities to abuse the law. Now, for example, when you say that, when Makhosi says that the people that were arrested, you know, were busy committing crime, people that were arrested yesterday are people that were at work, that are not in Hillbrow or hijacking or committing any crime. I actually have got a gentleman from Zimbabwe who's standing next to me here, who has got a wife and a sister that were arrested yesterday, who says that he's got a small baby that is at home. We've also heard, just as an update now, that 200 people, you know, already will be coming out shortly because those have been verified and cleared and are processed out of the official number that were given of about 600 or 700, you can imagine 200 people with their documents that have spent close to 48 hours when they have no crime. They've been checked in terms of the criminal record. Nothing has been found, and they have their documentation. So to really say that we're going to make it an excuse that people are committing crime, so they should just be arrested arbitrarily, it means that we are advocating for the abuse of human rights simply because there are other people that are criminals. That is unacceptable. And it is completely, you know, wrong in terms of the human rights law, which we are saying that we must, in all our endeavors and attempts, ensure that the rights of all individuals are upheld and respected.
Yes, thank you very much. Stay on the line.
Regate Mbo, we are connected with you. Hello, caller.
Hey, makasimba here tetemazi.
Takasimba, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Elvis Masuka ndiri Cape Town.
Taurai tinzwi.
Ningada hangu kutaura panyaya yakaitika nezuro muCBD Joburg.
Ehe, moti ga tibva tangopedza nyaya yacho. Taurai izvo.
Hurumende South Africa yakutova xenophobic because ma foreigners asiriwo ese anoita macrime muno South Africa. Even zvizvarwa zvemuno South Africa zvinopara moto dzakawanda zvisingaiti. Futi dzinotengeswa everywhere. Hatisati tambonyanyonzwa kuti kwaurayiwa vanhu mafurira ndovauraya, but vanhu vemusouth Africa ndo vanoita izvozvo. But now masungiro avakuita vanhu vaakupomedzera vanhu moto dzakawanda, vaakutaura nyaya yemapepa, vaakutaura nyaya yekukomita macrime. But kana vachitaura nyaya yemapepa, ngavangonanga pane mapepa. Asina mapepa osunga, ane mapepa oregeza. Pano kutora munhu wese ane mapepa naasina oenda nawo kunovavharira, of which mutemo haubvumi izvozvo.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Nemiwo, thanks so much. God bless you.
Bye-bye, thank you very much. Maidongo, tombodzoka kwamuri. Takatarisa zvamataura imi kuti pava nemakore 40. Hondo yerusununguko yarwiwa munyika. Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti zviite sei, uye zvepari zvino pane nhaurirano here kana zviri kugadzirirwa? Takatarisa iro zuva remagamba riri kuuya iri nemusi wemuvhuro nechipiri.
Chekutanga ndisati ndataura shuwiro yangu mazvi, ndine zviri kundirwadza pamwoyo pangu.
Zviri
kundirwadza ndezvekuti musi wa16 uri kubuda pasocial media kuti uda kuitwa shutdown. It's only 2 days before tichikupemberera zuva remagamba. Saka ndiri kunzwa kushushikana kuti ini semurwi werusununguko ndakapedza makore mashanu ndiri musango 2 days before the celebration yeHeroes Day yacho musi wa18. Vamwe vari kuti ngativa zvakutaridza here kushora kuti isusu hatina zvatakaita. Mavhika naiyo mudzimi yenyika ino handifungi kuti ingafare, because kana hondo yedu yatakarwa isusu takatungamirwa nemudzimu tiri kuhondo. Handidi kunyepa, asi kana paakuita zvakadai paakutaridza kakushora. Kudai vanga vapembererawo zuva rakarwira magamba remusi wa18, kana dai vaine zvirongwa zvavo, ikodzero yavo, asi vane kodzerowo yekuremekedza magamba. Ndo zvishuwiro zvandinazvo zviri kundirwadza. Ndinogara ndichitozvitongesa kuti konai kwasara mazuva mairi, kushora kwakapfuura kushora kunotaurwa kwese, kuti vanhu vakarwa vakafa. Ivo vari kuda kupembererwawo musi wa18, ini musi wa16 moti tinoda kuvhara zvamakarwira zvacho izvozvo. Ndinobvuma kuti zvinhu zvakashata, ndinobvuma kuti zvinhu zvaipa, ndinobvuma kuti vanhu vari kutambura. Tese tiri kutambura, makomredzi nevasiri makomredzi, asi ngatitarisewo zuva iri rakakosha kuti rasara mazuva mairi rekuti tingova neruremekedzo rwemagamba akatifira nguva yehondo. Ikonomi yedu haina kumira zvakanaka mazvi, but inini maziro enyu nematauriro angu iye zvino, tarisiro yandaanayo ndaane tarisiro yekumberi kuti ndinozviziva kuti zvinhu zvava zvakashata, hazvitariswe kuti zvingakwanise kupunduswa nezuva rimwe chete. Saka chandiri kugurwira, chandiri kushuwira mumwoyo mangu ndeme kuti kudai vanga vaita nemazvo zvekutsete kudza ikonomi yacho vachiona kuti uri uya wauchaitwa wapera vachigadzirisa zvakanaka zvinhu kuti zvive zvakanaka vana vaone mabasa. Tine mazano atinawo anokwanisa kupundutsa nyika ino semawo veterans. Kwatakabva kure mazi, mazi takapinda nguva yedhitandi yataidya tushiri tuya twainzi tumupugunyuni tichishaya chikafu. Tichidya chikafu chakaora mumamazi nguva iyoyo hondo ikambomira. Asi hatina kukanda mapfuti pasi, hatina kukanda mapfumo pasi, takaramba tichingorwa. Saka ini ndiri kuti kune maZimbabweni chii chiri kutitadzisa kuti isu tive nelove for our country, tione kuti pane kukanganiswa kwakaitwa, asi kukanganiswa ko kunotogadziriswa nesu pamwe chete nevarwere sunenguko ivavo. Haikona kuvapa chimwe chironda chekuti 2 days before makuti shut down. Saka muri kuti isusu nevakafa vakafirei kana imati makuvhara pahirosi pacho ipapo.
Aiwa, mumbobata makadaro amai Dongo. Pane vamwe vari kupokana nezvamuri kutaura. Pana Raymark Matiza ari kuti aiwa amai Dongo apa vanenge varesva nekuti vari kuda kuita zvekuratidzira ava vari kumhanyisawo chirongwa chavo uyezve vari kuti ivo havasi kutsigira mazwi amuri kutaura. Asi tichadzoka hedu kwamuri, toda kumbonzwa mazwi akataurwa pachiitiko chakaitika nezuro apo pakagadzwa ipo itaidza mara trust kurangarira aimbova murwi wekodzero dzevanhu itaidza mara iyi akatsakatika munguva yapfuura rangariri birthday rake nezuro rigaitinzwe kuti vana vake nemhuri yake neavo vakamutsigira nezuro vaiti chii.
Ndifadza nyangwa hazo tisiri kuziva kuti tayaripi uye chichakaitika, but ndangofarira kuti vanhu vachiri kuyoka kuti murumoko ariko uye kwaitwa itaidza mara trust yekuti achangoramba ari mundangariro dzevanhu.
Ichavo donzvo inotrust kunge ichiriritira mhuri yaitai nedzimwewo mhuri dzevamwe vakambunyikidzwa nehurumende.
Tichanyanyisa kusunda nyaya yekuti nyaya dzokupamba vanhu nokuita kuti vadisappear dzipere. Tichida kurwisa nyaya dzeabductions. Chechipiri, tinoda kudimanda zvekare kuti hurumende iite zvainogona kuti itaidza mara awanikwe. Kana vakamuraya vabude pachena uye justice iitike.
Tichirakarira kuti itai akasiya vana, vana vada kuchengetwa, vada kupedza kudzidza. Asi chasara chatinenyunyuto nacho ndechekuti tinoda kuziva kuti taidza mari aripi. Tinoda mutumbi wake kana chinge akashaya. Mhuri yake inofanira kuzorodzwa mupfungwa nendangariro.
Iye zvino izvi takatarisana nevana vadiki vasisina rudo rwababa, mhuri isisina mwana wayo, zvinhu zvinorwadza kunyanya. Asi tinoti isusu hatingaregere zvinhu zvakadaro tichingonyarara. Ko vari kudii kungotaura kuti munhu ari kupi? Kana asisiko vanhu voziya mhuri yowana inonzi closure pachirongwa.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu vapedzisira kutaura ndiye amai muzvare Justina Mukoko veZimbabwe Peace Project. Tanzwa zvakare kubva kune mudzimai wavaitaidza mara vashefra, amai Shefra Dzamara nevana vavo, uyezve nemunin'ina waitaidza mara mukoma Patson Dzamara naReverend vamwe vanga vari kutaura ipopa ivo vanga vari kubatana ivo mukuedza kuti itaidza mara aramba achirangarirwa. Over to you, Star.
Yes, ite mnumzana Sibanda uzasichazisela ngesindebele kuthi kungani ukuthi uthini ngalaba bathi abanye izizalwane zakwamanye amazwe leze Zimbabwe lazo zi-included khonapho bayenza udlakela babamba inkunzi bathini kufanele yini bebotshwe bekhutshwe ngoba abanye bathi hayi bayabayangisa.
kumele siyibheke ngokuthi kasikwazi ukuthi sihlanganise ukuphula bomthetho kumbe ukwenza kwezigebengu bese sithi amalungelo lonto kufanele achatshaze ngoba kunabantu ababekayo. Ubugebengu lobo kumbe ubuselo obutholakalayo kabenziwa izizalwane zangaphandle kuphela neza lapha ziyakwenza kanti zonke umuntu wonke onecala kufanele ukuthi aye enkantolo umthetho uthathe indawo yawo kanti nalosizo bekhuluma phambili ukuthi nayo uyadayisa angeke avume ukuthi mhlawumbe abantu laba abalwisa abantu babalwise into ekuthi abantu kabalaleli abayizwisisi ngokuthi emthethweni esikhuluma ngawo lapha kwelesa South Africa umuntu unelungelo lalokho esikubiza ngesiNgisi sithi private defense okokuthi noma eseboshwa lipoyisa eboshela into engekho emthethweni njalo limbupha ngokuyelingena warranti ube ngenza icala unemvumo yokuthi azivikele kumbe avikele impahla yakhe and lowo mthetho usho ukuthi mayipoyisa ukuthi lihlomile naye uvunyelwa nokuthi mayehlomile akwazi ukuthi azivikele ukuthi noma angalibulala uyahamba enkantolo ayokhushwa yilokho esisho ukuthi ngesikhathi esiningi asikhulumi sichaze le mithetho ngoba sibona ukuthi abanye abantu bangayisebenzisa ngendlela engathile kodwa ngokomthetho nokwamalungelo oluntu akekho umuntu ikakhulukazi amapolisa avunyelwa ukuthi achaphaze amalungelo oluntu kufanele ukuthi abe yiwona khomba abantu ukuthi umthetho uphathwa kanjani bese kubone kusenzakala yena.
Themba bazwile-ke abalendle bezokuzwa sizwa ukuthi silomlaleli uMuzi Dube ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Linjani mama?
Hayi siyaphila ungasi ungaphi kwelizwe?
Ngise-South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Jobi-ke,
phakathi kwenkemenkeme yendawo.
Yebo ma.
Ye ungasinika umbono wakho ngalo luda.
Yebo kodwa-ke labo laba bantu-ke abahlasela amapholisa yibo baqale uchuku ngoba uma sithi siyakhangela dade wethu lathi kwelesilizwe silabantu bangaphandle and bekhona benjalo amalungelo elizwe ethu bawula bangalandela ngithi. So labo abantu uma besezweni ukuthi xobaze isiteti angeke usendawo lokhu khala bakwenzayo bazidosele ingozi ngokwabo ngoba kokuqala amapholisa isiteti ngeke u-athakhe amapholisa futhi nje amapholisa South Africa nyawabonga ngendlela areaktha ngakhona awazange adubule bathi uma bewadijela arivesa ahamba kanti-ke basayasoma njengamanje bakhona abantu ababothiweyo bakhona abantu abalahlekelwe imisebenzi and abantu basazokosha and futhi umthetho usazoklina kulaba abantu abayenza izinto ezingalungayo ngoba ukuqala amapholisa yi-state ngeke ulo le state okwesibili badayisa into ezingakho emthethweni okwesithathu futhi nabantu lana phandle lahipo asikwazi ukuhamba ngosemthoveni uvaliwinki abafana basezimaki bayakuthathela ifoni useteksini and ubugebengu bakhona yebo ama-South Africans mina la-South Africa ama-South Africans ubugebengu ayabenza kodwa awafani abantu basezimbabwe abantu basezimbabwe sebesingcolise kakhulu lapha ezimbabwe
kodwa simzwile lapha sile sikhwica mfundo udokotela Sibanda uthi yena kulamalungelo oluntu lanxa umuntu umcabangela uphonga umbopha mahlayana njalo umhlukuluzi ngoba ulamalungelo akhe
vele labantu mayibotha ababahlukumezi bababopha ngendlela yakho mangabafundela amalungelo abo ababathukuluza abantu mayibotha la-South
Africa. Hayi sibongile kakhulu.
Kulungile
sir. Sibongile kakhulu. Ungasinike lakho lokugcina Dr. Sibanda ngalolu daba.
Kude lapho esiya khona dadewethu ngoba okubalulekileyo ukuthi abantu kufuneke sifunde ukuthi into le ebizwa nge-state ifanele ukuthi i-control ingasebenzisi amandla ayo ngendlela engafanelanga abantu bayahlukunyezwa bakotsha okungekho emthethweni abantu bavalelwe benamaphepha kanti akusenaso isizathu sokuthi umuntu ahambe waphethe amaphepha uma ezovela aboshwe nje so ngokunjalo sifuna ukukhuthaza abantu bonke ukuthi asigcineni umthetho singawephuli kanti sikhuthaze kakhulu ukuthi lapho i-state ngoba i-state sinamandla amakhulu kakhulu asingeke sivumele ukuthi i-state esinamandla amakhulu siwasebenzise ngendlela engafanelanga ngoba lawo mandla kufuneka ukuthi asetshenziswe ukugcina ukuhlonipha amalungelo oluntu.
Ye, hayi sibongile kakhulu kodwa lanxa sesiqedelene kodwa uhlale khona apha ecingweni uzwe-ke ukuthi silugoqa njani lolu daba.
Aiwari ke mukuvharisa chirungwa timbonzwa kubva kuna Maidongo. Maidongo kana muchiri panhare pindai zvenyu tonzwa mazwenyu ekupedzisira takatarisa zuva remagamba reHeroes next week muchitipai mazwenyu ekupedzisira.
Mazwa ndingangotaura ndeyekuti ngatitenderere zuva redu remagamba zvakanaka uyezve semazimbabwenzi ngatibatane pamwe chete tione kurwisa huori huri munyika unowa huwa paraza nyika zvisinga iti hapana pasina huri mabanga mui ende huri wacho unotanga nevakuru saka ngatiti isusu ngatimire iye zvine zvingadai tiri kutomira mira kuti tione kuti ava vakatora mari mudzima bhangi dzavasiri kudzosera asi ivo varombo vanonzi vatora mari shoma vanotengeserwa dzimba ko ivo mari yavakatora yacho mabhizimisi acho avakaita ndeapi ndozvinhu zvatinofanirwa kusumuka tichibvunza izvozvo tichisumuka kana zvikanzi muri kudemonstrata kuda kuona zvinhu zvinenge zvakatarwa zvinepi zvatinoona kuti izvi tinoona pundutso tikamira tikati chakata hatichada toona chogadziriswa izvo ndinozvikurudzira naizvozvo ndiri kuti kune yavo vanenge vachaita zvinhu kutaridzira kwavo pasave nemhirizhonga ngative vanhu vanobatana toita zvinhu zvedu zviri in a peaceful way tive tinorangarirawo nguva yemagamba
aiwa tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka uyezve nezuva remagamba rakanaka tokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa Amai Margaret Dongo was just wrapping up saying that she hopes that whatever demonstrations are done next week are peaceful and that people will continue to honor the heroes when they do commemorate Heroes Day next week.
Sibonge njalo uDr. Vusimuzi Spanda labo bonke abalaleli ade besixhasa kuhlelo livalelisayo ngusithandekile Mhlanganya khona pha eWashington.
I'm marvelous Mhlanganya who you're here in Washington. I'd like to thank all those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Please continue to share. Have a very good evening and hope we catch again on this talk ngatikurukurei tomorrow.